yatinotizvo transitional justice ngaiitwe kana vanhu vatenda yandikati tinoda inonzi truth justice and reconciliation TJRC izvozvo kana vanhu vatenda vari vapenyu votongwa vokumbira ruregerero vese vakafa hapana zvatikaite nyika yakadaro semathebhere nemidian iitwe inonzi izvo affirmative discrimination infrastructural development nevanhu varegererana kungaregwa kuregererana ana munangagwa vachiramba ana mugadhi vachiramba ana mujuru vachiramba nana sekeramai vanhu vese ivavo vanofanira kutenda vatenda toita inonzi izvo truth justice and reconciliation commission under transitional justice
vamachisa munoti pamusoro penyaya
ndoda kutenda kuti vamafa vari kukurukura zvinhu udzami nekuita kuti maronda avharike kana kuti apore kutanga ndoda kuzivisa mhuri yezimbabwe kuti demo kana kuti shanu kune mumwe mutauro ndiro rinokanganwa asi muti wakatemiwa haukanganwi chikuru chatofanira kuita muzimbabwe kubuda pachena isu sematemo kuti aiwa iwe muti iwe chisu takakutema tine urombo nekukutema kwatakaita nokuti tatisingafungiri kuti wanga uchifanira kumira apa kana kuti wanga uchifanira kuita iyoyo inzira yekuti vanhu vabude pachena vataridze kuti tisu takakanganisa as long as tisina yatinoti pachirungu political will kuti maronda iyayo apore maronda anoramba akangovhurika vacho vakanga vachitungamirira panguva yekukura hundi ngavabude pachena vataure kuti aiwa izvi zvakakanganisika kana vabuda pachena nyange boka racho rinenge riripo iko zvino tine National Peace and Reconciliation Commission ine makomishinazi avepo kugara vanenge vakushanda vachiziva kuti tine vanhu vane political will yekuti zvinhu izvi zvivharike once and for all
vamafa takambotaurawo nevamwe vari kuti kana pakakumbirwa ruregerero vanhu vanogona kuregererana asi vamwe vari kuti aiwa panofanira kutoti paripwe munoti imi
zvinhu zvine mastages baba zvinotenderana namachisa tawirirana kuti chokutanga ndechokutenda kuti tiregererei vabude pachena asi zvinozotevera mastage yandinotizvo transitional justice transitional justice inoreva kuti mitemo isiri mukoti yoitiwa muvanhu vanhu votaura zvavanoda nevavo vakakanganisirwa votaura maronda avo avo vakaponda votenda tozobvapo vanhu vanoda justice kuti vese vakakanganisa vapenyu vaende pamberi pedare vabvume zvavakaita kwozoti nationally koita rehabilitation
vamachisa zviri kutaurwa navamafa zvii zvamungapindura pamusoro pazvo
ndoda hangu kungotsinhira nyaya yekuti munhu wese ane ropa mumaoko anofanira kugezeswa kana kuzvigezeswa ndasara chaizvo kuti vamafa vataura nyaya yekuti kune chinhu chinonzi transitional justice ndosaka tine working group on transitional justice iri kutungamirirwa nezimbabwe human rights NGO forum izvi zvinoratidza kuti isusu semacivil society tinokoshesa zvikuru nhunha kana kuti nhamo dzakapindwa nadzo nevanhu nguva dzegukura hundi
vamafa vamugabe vakambotaura kuti nyaya yegukura hundi kwaiva kupenga moment of madness hakusi here kuti kubuda pachena kwakaitwa nehurumende kutambira zvakaitika munguva iyoyo
kwete kuwanda nemumwe kwakaitwa chihambakwe commission kukaitwa dzumbu chena commission makomishini ese iwayo aitaura negukura hundi nokupondana kwevanhu vamugabe ngavabude pachena moment of madness iri kubva kunani ndiani aipenga aiuraya here ndiye aipenga kana vachiti vaipenga ka munhu anopenga haakwanisi kutungamira hurumende saka kunyepa havana kubuda pachena
ndikubatei muromo vamachisa mashoko enyu yekupedzisera
ndinoda kungoti zvangu kana benzi rainda kun'anga kana kuti raenda kwadokta rikapiwa mapiritsi ekuti kana kuti mushonga wekuti rikwanise kuziva kuti ndichakwanisa kufamba ndakasimira ndichakwanisa kudya ndichakwanisa kuziva kuti uyu mumwe akafananawo neni rinofanira kutoziva kuti takugara munyika yekuti handichisiri kupenga saka ndinokumbirisa kuti pari zvino hurumende yedu izive kuti chinhu chinonzi gukura hundi chinofanira kupedzwa nemutoo wekuti vanhu vawirirane vanyatsoziva kuti apa pakakanganisiwa.